This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 26, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZITF, International Forum. Forum iya yekuti tine tichitsvaka vanhu vekwauri ikoko nedzimwe nyika kuti vauye kuno kuZimbabwe. Varatidze zvavanazvo, varatidze zvavanogona. Isu vagari vemunotonoona.
Affirmative Action Group inoti vari kushora kuti makambani evatema haana kuenda kuzera ITF havasi kuziva zvizere nezvemafambiro emusika uyu. Tichakupai nezvemitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino is Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinhu zvaramba zvaita manyamamire nerongo mubato reMDC rinotungamirwa navamogen Tsvangirai. Munyori mukuru webato iri Vatendai Biti nhasi vazobuda pachena kuti vari kutsigira chikwata cheMDCT chiri kuda kuti vatsvangirai vabve pachigaro. Vabiti nechikwata chavo vaita musangano muHarare nhasi weNational Council kuMendeo Training Center. Musangano uyu wati vatsvangirai nevamwe vakuru vebato iri vanofanira kumbomiswa basa. Vamwe vangavariko uye vangavarisa chigaro wemusangano uyu ndivasamewo sipe pankomo. Tabata vankomo kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Secretary General ane mvumo yekudaidza musangano uyu anga adaidza members of National Council. So zvataita ndezvekureverse ma expulsions avana mangoma last mainga hama Jacob Mafume promised mkwanans those were reversed, and we also lifted the suspension of the chairpersons who were being paged because they did not seem to agree with the DA leader. Tavata taona kuti aiwa varume ava vakachora constitution ine ma values and principles omusangano, particularly nezvinhu zvavo zveviolence. Tika suspender President Tsvangirai na Tokozani Kupe na Love Momoyo na Moken Komichi na Munzora na Nelson Chamisa na Abednego Pepe ivavo vava suspended with effect from today.
Vasamewo sipe pankomo ndivo vanga varisa chigaro weNational Council yechimwe chikwata cheMDCT chiri kuda kuti vatsvangirai vasiye basa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora.
Haiwa, hapana zviripo. Kamiting aka kamiting kaorganizwa neCIO pamwe chete nevanhu vekwaWelshman Ncube nevapanduki pamwe chete neZanu PF naMugabe vachibatsirana nevanhu vakatandaniswa muMDC. Iri ibhinda uko reZanu PF neCIO naMugabe rekusevenzesa vamwe vashoma vanokara mari kuti vaparadze kuti vatsvangirai nemusangano weMDC. Vazhinji vacho vanhu vanotya kuruza Congress, saka vaita kamusangano aka senzira yekuda kudzinga utungamiri. Isu ticharamba takatsigira navatsvangirai neutungamiri huripo hweMDC kusvika tabvisa vana veZimbabwe munhapwa neurombo nekushupika mawakaiswa neZanu PF. Asi chikurukuru chakanyanya kukosha ndechekuti aya mapasa eZanu PF, CIO, Welshman Ncube naMugabe. Saka chimiting icho chichangotorwa vanhu vanga vachingotorwa vatsvangirai vasipo, leadership isipo, chichiitirwa kuti muwe nemanyongori mu MDC asi vanhu vakatandaniswa mu MDC ini mangwana na 1 o'clock tichange tichipa statement yakazara pakataona zvavakataura zvese.
Avo vanga vari va Douglas Monzora mutauriri we MDCT vari parunare kumasvingo. Executive Director wesangano reAffirmative Action Group kana kuti AAG anoti vanhu vari kushora makambani munyika vachiti vatema vakawanda havana kuenda kuZimbabwe International Trade Fair kunoratidzira mabhizimisi avo havasi kunyatsoziva nezvemafambiro emusika uyo. Vanhu vakawanda vanoti vakashamisika kuona makambani mashoma-shoma evatema ari kumusika uyo. Nyika dzakaita seSouth Africa, China, India nedzimwe dzekuchamhembe kweAfrica dzainge dzichiratidzirawo pamusangano uyo. Tabata Executive Director veAAG vaDavidson Gomo kuti vatsanangure.
Zvandareva ndezvekuti ZITF, International Forum, forum iya yekuti tine tichitsvaka vanhu vekwauri ikoko nedzimwe nyika kuti vauye kuno Zimbabwe varatidze zvavanazvo, varatidze zvavanogona. Isu vagari vemunotonoona tichiona kuti vatingabatana navo kuita bhizinesi ndevapi, ndochinangwa chezvitaitira. There's no point in mobilizing vanhu venyu in that format when you actually do it kuma towns ariko seMutare neHarare nekumasvingo nokuGweru, wee vanenge vari munzvimbo idzodzo vane maannual fairs avo pavanoratidza zvavanoita muguta ravo rega rega.
Asika vamwe vaGomo vanoti aiwa kamukaenda uku ndokuti mukwanise kuti munge muchitaurirana nevamwe vekunze vavo mamakambani kuti mumbe ukama kana kuti hatingati mapartnership aya.
Whatever zvakanaka. Vanouya nezvinhu ndevekunze ivavo, vemuno vanoinda kavachinoona vachiita, ndo vakadozara imomo.
Executive Director veAAG vaDavidson Gomo vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kukurudzira kuti Zimra itaurirane nevemakambani panyaya dzemari yemitero. Makambani akawanda ari kuchema-chema nerokuti Zimra iri kungotora mari mumabhanga avo kana vaine zvikwereti. Asi iyo Zimra inonzi iri kuramba kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumakambani aya. Zimra inonzi iri kutsvaga mari yekubatsira hurumende sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mari yemitero inotorwa neZimra ndoinozoshandiswa nehurumende muzvirongwa zvayo. Masangano anomirira vana muzvina bhizimisi munyika ari kutanga svondo rinouya kuita misangano neZimra nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga.
Nyaya yechamhwande hwande inoitwa neZimra nemakambani ari muzimbabwe chiri kuoneka nechekuti ndopuka munoziva kuti kana wakutaura zvemakambani anonzi ane uri muzimbabwe munyika inei, Zimra ndeimwe yemakambani anogara nemutauro wekunzi havasi kuita zvinhu panga pamabhodha kana imo munyika muno pavanosvikira makambani mazhinji vachida kutora chitazvo chavo chemari yetax. Saka chinoitika ndechekuti kana vanhu vakanatsokuona kuti Zimra aishandike naye nechisoti chayo, vanhu vanotanga kufanira kubhadhara mitero yavo yatinoti tax muchirungu. So chimhwandehwande ichi chikaramba chichiitika, ndepo munoona kuti munoite zvinhu zvichienda mberi, haana kumira zvakanaka. Hongu panotaurwa nyaya yekuti Zimra iri kuti vanhu vanoikwereta mari yakawanda, iye vanhu vachitiwo Zimra pane mabhuku aya asiri kubuda zvakanaka, ine mari yavo. Saka kuti nyaya yakadaro igadzirike, uchatoona kuti Zimra inofanira kutozvidu kupisa yodzika pasi yogara pasi nevanhu avayo kuti isusu tirikukweretai mari, yoonekwa kuti chokwadi here kuti mari iri kukweretwawo Zimra, ava vanhu voonekwawo zvavari kufanira kubhadhara.
Asi chii chiri kupa kuti Zimra ifambe nedemo vamugaga?
Zimra ingaregi kubudisa demo iyo ichinatoziva kuti nyika yakasangana kana kuti yakatarisa nedambudziko guru guru. Ukatarisa mafambiro ari kuita upfumi hwenyika yeZimbabwe panguva inoyi, uchaona kuti uri kufamba nenzira doko uye uri kufamba nepesi yetingati mafambiro acho ari kunanaira serwaizvi chairo chairo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa nyaya yekushushikana kuri kuita madzimai akawanda mudzimba panyaya pekushungurudzwa magariro netsika dzavo mudzimba. Tiri kutarisazve nhaurwa dzakabuda svondo rapfuura apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakapa nhoroondo yekurarama kwavaiita nemurume wavo vaSolomon Mujuru vachiti ivo murume wavo aive nemusikanzwa zvake asi aivada uyezve aiti kana adzoka kumba aiita munhu wakanaka. Taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Grace Chirenje vanova ivo mutungamiri wesangano reZimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Muzvare Chirenje vachange vachikurukura nesu nemabasa ari kuitwa nesangano ravo mukuedza kudzidzisa madzimai nyaya yekuenda kunomangara kana vachinge vari kushungurudzwa mumagariro netsika dzavo mudzimba. Tinokuchingamidzai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Chirenje.
Maita basa.
Muzvare Chirenje, tiri kutarisa nyaya iri mudariro mazuvano yanga iri kutaurwa naamai Mujuru nyaya yekugarisana kwevanhu mudzimba. Imi muri kuitambirawo sei nyaya iyi?
Ini sekuona kwangu vanhu ngavagarisane mudzimba zvakanaka, asi kuti tikurudzire upombwe mukati medzimba. Iya yanyaya tichiti madzimai angoshingirira achishinyira aripo, ndinoona kuti zvine njodzi takandangana nemhirizhonga mudzimba uye neutachiona weHIV.
Imi semadzimai zvii zvamuri kukurudzira avo vari kutarisana nenyaya idzodzi dzekushungurudzwa mudzimba?
Semadzimai tinokurudzira kuti madzimai amhangare pavanoona vachitsikiriwa kana kushungurudzwa mudzimba. Zviri kuitika sezva zviri kubuda mumawairesi mumapepa nhau, tinoona kuti madzimai ari kurayiwa vari kuramba vachiita kushingirira. Takatarisa mapepa akaita sana Chronicle, ana Newsday, ana Standard, ana Figures, vese vanenge vakazara nenyaya idzodzi dzokuti mudzimai azobatwa kwakati, mudzimai azourayiwa, murume wacho azotiza. Zvinova izvo zvatiri kuti madzimai ngaamhan'are, ngavasarambe vachingoshuvira vakanyarara nekuti vanofa.
Pane mikana iri kupiwa here madzimai ari kusangana nematambudziko iwaya kuti vaone zviri nyore kuenda vachinomhan'ara nyaya dzakadai?
Kwangu nyaya yekumhan'ara iyoyo haizi nyore nekuti nyange zvazvo hurumende yakatsva matanho tikatasa nhengo nedomestic violence act kuti aiwa madzimai ngaamhan'are vawanise vachibatwa nemapurisa, tikona kuti hazvichinyatsofamba zvakanaka.
Imi sesangano rinoshanda nemadzimai echidiki, pane zvirongwa zvamunazvo here zvekudzidzisa madzimai anowanikwa achisangana nedambudziko irori rekugarisana zvakanaka navana baba mudzimba?
Hongu, tinoshanda nemadzimai echidiki kwakasiyana-siyana, vana Bhuyera, vana Murehwa, Mutoko, Mount Darwin. Tinoenda tichitaura navo kuti madzimai echidiki ngavanzwisise kuti musha hwohwo unenge wakakosha vanenge vachida kuuvaka, asi dzimwe dzenguva havakwanisi kuramba vachishingirira kana zvinhu zvisingafambi. Zvinoita kuti ivo vazogumisira vabva. Kana munhu uchirohwa muchishungurudzwa utoro upenyu hwako hwana kumira zvakanaka, tinokurudzira madzimai echidiki kuti amhan'are. Ndo zvimwe zvezvirongwa zvatinoita, uyezve tinokurudzira madzimai echidiki kuti awanzwa achienda kuzvipatara, kumapurisa, kunyange mapoka nomirakodzo dzevanhukadzi kuti kana vachinge vaona kuti hazvisi kupfunyadzofamba mumba vawanikwe vachitwarumbaziro. Hatikurudzire kuputswa kwemusha. Tinoti vanhu ngavagare pasi vataurirane vayanani, asi zvinhungwa zvinokona. Satinokurudzira madzimai echidiki kuti vaone kuti voita sei kuti vabatsirikane vasazogumisira vave nguva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Grace Chirenje, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Young Women's Network for Peace Building.
Tichitendei, tinofarawo kutaura nyaya dzevanhukadzi.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichitarisa zvimwe zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa chanhasi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu, Our Lives,
taita rombora kanaka rekusangana naishe Chuota vaEdson Chuota kuti tinge tichikurukura tichitarisa mamiriro akaita tsika yebarika kuti itsika ichiri kuteerwa nevakavanda here tinokuchingamidzai pa Studio 7 ishe Chuota
Ndinotenda makadiva
ishe Chuota tinoona dzimwe tsika dzinenge dziri kuenda dzichifa dzakafanana netsika dzebarika vanhu vachiri kutevera here barika iri kana kuti zvinhu zviri kunziwo zviri kufa sekufa kuri kuita dzimwe tsika
regai nditi mabarika atinoziva ichokwadi kuti mungadaro kuti ari kufa nekuda kwemagariro ari kuita vanhu asi pane mabarika asiri official anove ndo awanda ane matambudziko amunoona muchizonzwa mumwe achiti ha ndaakuda kumenzenwa ndaakuda kuitwa zvakati ndaakuda kuchengetwa nekuda kwemabiriro anenge akaita zvinhu dambudziko rinoitika atorei nzvimbo yakaita seHarare mumwe anoita mukadzi mumwe ari kuhighbrid mumwe ari kumabhuku haasi mabarika akanaka iwayo barika ratainoziva ibarika revanhu vanogara pamusha kana panzvimbo pamwe chete mamiriro aita zvinhu iye zvino ndo anoita kuti kunge kusina maparika asi maparika ariko uyezve nekuda kwechitendero changopararira vanhu vasinganyatsochiteera netsika yacho vasingazivi kuti kuchitendero ikoko ndo kuna naabrahamu ndo kuna nasoromoni vanotaurwa nezvemaparika
totarisawo nyaya yechirwere cheshuramatongo munofunga kuti ine chekuitawo here nekuderera kwehuwandu hwemabarika uku
maonero anosiyana isusu sevatungamiri tinoona kunge idzo nzira idzodzo dzekuti pava mabarika haataurwe ndo dzinotokonzeresa chirwere cheshuramatongo kuti chitonyanyisa nekuti munhu anenge aine barika kashoma kuti azobuda zvakare achiitira kuti tiregai ndigonotsvaga pechipiri kana pechitatu kana pechishanu nekuti anenge ari chigutsikana pamwe asingatokwanisa kuti agute barika raainaro saka anoda kugutsikana nekugutsa zviri mumba saka nazvizomupa kuti aite dambudziko iroro rekuti atsvage kuti anosvika pachirwere asi kana pasina zvinhu zvakafanana naizvozvo zvekuti vanhu vanenge vasina mabarika ichokwadi chirwere cheshuramatongo chinongopararira hachiwanikwe mumabarika chete ndekatatotarisa nhamba huru ine mabarika aripo ari kurarama haana chirwere ichocho nekuda kwekuti vanoruzivo rwekuti vanoda kuchengetedzana
asi imiwo semukuru zvii zvamungataura mungakurudzira here kuti zvingava zvakanaka kuti barika ridzoke kuitira kurerutsa dambudziko regumbo mumba gumbo kunze muri kuti
isu sevatungamiri sevachengetedzi vetsika kukanganisa kuwana vanhu vachiparadza zvavakawana kana zvakasiyiwa navanyakuenda kuti vanhu vaparadze mafarika isu tinoona fanika izvozvo zvinotirumurira nhau yainove ndiyo iri kutaurwa yezvino izvi inove nhau yapararira yechirwere cheshuramatongo maonero atinoita kuti zvikabatwa nenzira yakanaka zvikati atotaurwa nezvazvo nezvazvo sekuchengetedza sika hationi tiine dambudziko rinoramba richienderera mberi asi tinoramba tichiita dambudziko nekuti pandinoti gumbo mumba gumbo panze ndo pandinozotora chirwere
ko dambudzikowo raikonzerwawo nebarika ishe Chuota renyaya yenhaka iyi zvimwe zvezvinhu zvaiita kuti veukama vapedzisere vasisataudzana
nhaka yakanaka yakaipa hauzive kuti wauri kugara nhaka akamira sei zviri pachena ndezvekuti vanhu vamwe vanogara nhaka vanenge vaine ruchiva rwepfuma havasi kugara nhaka yekuda kuchengeta mhuri yasiyiwa nekuti kuchengeta mhuri yasiyiwa ndosaka zvichinzi nhaka haisi bondeka asi kana maakuita bonde manje chachimwe chikamu chaakuda kunyatsoongororwa nezvazvo kuti muri kugarana nhaka zvakamira sei iyo nhau inotaurwa kunzi endai munoonekwa nachiremba mukatanga manoonekwa nachiremba mukataurirwa mamiriro amakaita kana mukazogarana nhaka zvenyu mataurirwa mamiriro amakaita nachiremba zvakaitei
aiva vateereri tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu uye tinokutendai ishe Chuota nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zvinosangana nesu vana vezimbabwe onekai zvenyu vateereri
tinotenda tichasangana zvakare muchikamu
manga makateerera kuna ishe Chuota vaEdson Chuota muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chirongwa chamunounzirwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekai ndini Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc
Nhau dzemitambo tombotarisa mitambo iriko mangwana yeCastle Lager Premier Soccer League Highlanders ichatamba ne Wange ku Baba Fields. Triangle United ichatamba ne Chicken Inn ku Gibbo Stadium. Dynamos ichatamba ne Harare City ku National Sports Stadium. Kuchitwo Buffaloes ichitamba ne ZPC Kariba kusakubva.